varimudzira ndopakapfuura nepadombo tombo nonasho neno zvaitika vanhu vakaungana pachitomatai but mapurisa angasati auya mapurisa anonzi akasvika varipo vatiza vachipinda mugomo kana ndiziva ndomakakurirwa marondera kana ndiziva gomo rekucheri marere
hongo
ndomawakapinda mugomo achibuda murodi because murodi mamisafambi toda kukrosa kuti vaende mutaun neta indrichas saka pavakakwidza mugomo anzvanga pakadzwa matega saka vanenge vakanzii vakatisarirei kumashure pena vanhu vaitiza pavakasara kumashure hanzi ndopavakangopfuurwa nekuti mapurisa here kana kuti masoja but vari kutaura vaivepa rokuti mupurisa ndopavakavatega ipapo vari kuvasara kumashure ndobva zvatongodhaka ivapo
saka vakabva vafira panzvimbo here kana kuti vakatakurwa vachiendeswa kuchipatara
kune vari kutaura manji tiketi pasini pacho saka vhunziwo vanhu vaivepo nemaneibha zvemunhara epadomutombo vanhu vaisi vaivepo madzimai mamwe akatiraona zvichiitika madzimai ari kuti mapurisa aive pamberi pavo vanhu pavaitiza mbozvaitawo pagedhi pepamba pavo vari kuti mupurisa anenge akaudzera munoti ndiyani wavo ndishiye zvirao ndiyani vanhu pavaitiza kuchipfuura kusanza anenge aisada kupfuura kuti chihanenisa paakaudzwa kuchipfuura nemukuru wavo hanzi akabva apfuura akabva atonanga setu bvavapfuura hanzi avapfuura ndopavanhu pavakada kunotsvaya kubatsira hanzi pavakapfuura havana kudonhera ipapo anenge akarova fiste bvavadonha vadonha mbvakanda kugwesha vachikambaira hanzi vavakukambaira vanhu vakada kuda kunobatsira bvavakandirwa matiegazi vanhu vanhu bvavawedzera kuitiza saka vakutaura ari kuti hanzi vakangosvika mapurisa mbva atombomira ipapo vanhu vamheno vanovamira vachiitei bvavazovatora mbvavaisa mumota isusuwo nekufamba kwatikaita maripoti tichikonfirma patikanzwa kuti munhu weda apfuurwa tichaenda kuchipatara taenda kuchipatara ndopatanobvunza kuti tine munhu wedu atiri kuona tinonzwawo description kunzwisane nhu apfuurwa edescription yemunhu wani yemunhu wedu vakamboda kutsikatsikawo ndopatikavakazopatikavabudisira pasipoti zita rake mberi saka kuchipatara vatoone zita neagi yake zvese nanziendosari rinokwasatikwanisi kukuradidza emunhu wacho kana chiemumaoko emapurisa mbatangoti hatinangoziva kuti ndii here saka ti auya nguvai auya kuemergenzi here kana kuti auya kumochari zvanzi atongoyaichimochari anobvira kuemergenzi auya atoshaya kutikati nguvai zvanzi auya kumawani chibvunzwa payakaitika yenje yaitika kumaten makupen saka mhenoti pakatisapa chii chaiitika kuti vanga varipi kana kuti chii zvirozo kuti havana kuunzwa kuchipati zvavanakuita sei saka ndopa tikazongosvaya kuzvitambise mapepa zvanozwa kuti wapostmortem nechichimbva tangotoa kuti mapepa anhingii afambise vakangobatsirwa navamwe vakatibatsira kuti zvitwe zvekukasipa ndomubasa tongopera zvakadaro vatazopiwa bodi fields mosmoten aitvaichinge varadzikwa vatoradzikwa nhasoenda kumusha bezinezero vakaenda nezero kumusha nhasi ndopavatoradzikwa
kumusha ndekupi
kumusha chimanimani
saka iyo postmortem yacho yanga ichiti kudii
ana sekuru vahombe ndo vakaenda but vanenge vari kuti anzi vakangonyorwa nzi kuti vavauraya
saka vasiya vana vangani
kune vana 2 mumwe wacho mucheche asatatosika gore